Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezvedanho rehurumende iri rekuvhara dunhu remakonde iro rinosanganisira guta rechinhoi, Mangura neLions Den mugwaro ravakanyora nezuro. VaMnangagwa vakazivisa kuti vanhu makumi matatu nevasere vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nemusi wemuvhuro, asi musi wechipiri vanhu zana negumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi uye vamwe zana nevashanu vakabatwa nemusi wechitatu. VaMnangagwa vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuvhara dunhu diki remakonde vachiti vemabhizinisi vave kusungirwa kushanda kubva mangwanani na8 o'clock kusvika na3 o'clock masikati, uye vanhu vachange vasingabvumirwe kufamba pakati penguva dza6 manheru kusvikira 6 mangwanani. Motokari dzinotakura veruzhinji dzinonzi hadzifanirwe kuzara kuitira kuti pave nemukana wemita imwe chete pavanhu vanenge vari mumotokari, uye dzinofanirwa kufiritwa pakupera kwerwendo rumwe chete senzira yekuuraya utachiona hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Mumwe mugari wemudunhu iri vaUbert Matsi vati vanofara kuti dunhu ravo ravharwa kuitira kuti chirwere chisapararire.
Ini ndinoona danho ratogwa nehurumende serakanaka, sezvo tiri kunzwa kuti makesi ecovid anenge ari kuwedzera munzvimbo medu matiri muno muchinoi. So hurumende iri kuedza kuzama kuti covid isapararira nzvimbo ino yedu yemakonda.
Asi mumwe mudzimai anotengesa hembe ada kuzivikanwa samuzvare Diana ati kunyange hazvo danho iri rakanaka, vanhu vanoda kudya uye vamwe vabereki vanoda kubhadhara mari dzemazamanishoni idzo dziri kudiwa kupera kwesvondo rinouya.
Vanogona kuronge zvakanaka sazvo kuvhara, ndito vafara nekuti vanhu vari kufa and staff, vanhu vari kubata covid and everything, and zvinhu zvakanaka kukozi vari kuona iri weye kudzivirira kuti tisarambe ichispread and everything, but the other hand futi vanhu vanorarama nei. Because nyamwe tikanzi tafara taenda kumba noda kuti vanhu vakufa necovid, how are we going to survive? Registration yakaiswa zvese mafomu ma11, people should register and parodiwa mari yekuregister. My parents, they have to work and then they are forced to enda kumba. Education has been affected. Kurarama chaiko chaiko kunoka kutonetsa, because one vana voda kuregisterwa, vanhu vanoda kudya, vamwe vanorenta, vana dzimba dzavo vega, but they have to pay my rents. Ukavhara business, shopo unodzoka inenge yakabereka ma rents aroda kubhadharwa, iwe wanga usingashandi, wanga wakagara kumba.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zviri kuita hurumende zvakanaka kuvhara dunhu rinenge raita dambudziko kwete kuvhara nyika yose.
Sekutaura kwatakaita kare, isu seMDC Alliance tinowirira nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown. Saka matargeted lockdowns tinowirira navo.
Svondo rapera, hurumende yakavhara dunhu rekariba nekaroi, ichiti Karoi iyo ine makambani gumi ari kutenga fodya yave kuwanda vanhu avo vari kubva kunzvimbo dziri kure, uye Kariba sezvo iri pamuganhu neZambia uko kunonzi chirwere cheCOVID-19 chanetsa zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.